Joeri, chitsauko 1. Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Joeri, mwanakomana waPetueri. Inzwai izvi, imi vakuru, uye teererai, imi vagari vese vemunyika. Zvinhu zvakadai zvakamboitika here mumazuva enyu, kana mumazuva emadzitateguru enyu? Zviudzei vanakomana venyu, uye vanakomana venyu ngavazviudze vanakomana vavo, uye vanakomana vavo vozviudza chizvarwa chinotevera. Zvakasiyiwa nemhashu dzinoparadza, zvakadyiwa nemhashu dzinobhururuka dzakawanda, uye zvakasiyiwa nemhashu dzinobhururuka dzakawanda, zvakadyiwa nemhashu dzisina mapapiro, uye zvakasiyiwa nemhashu dzisina mapapiro, zvakadyiwa nemhashu dzinodya dzisingasiyi chinhu. Mukai imi zvidhakwa, muchieme misodzi. Ridzai mere imi mese munonwa waini, nekuti hamusisina waini inotapira. Nekuti pane rudzi rwauya munyika yangu, rune simba uye rusingaverengeki. Mazino arwo akaita semazino eshumba, uye shaya dzarwo dzakaita sedzeshumba. Rwaparadza muzambiringa wangu, uye rwaita kuti muonde wangu uve chigutsa. Rwachenesa miti yacho zvachose rukaikandira kwakadaro uko, rukasiya tumapazi twayo twava tuchena. Ridzai mere sezvinoita mhandara yakapfeka masaga, ichichema mukomana anga achida kuirora. Muimba yaJehovha hamusisina mupiro wezviyo nemupiro wezvinwiwa. Vapristi, ivo vashumiri vaJehovha, vari kuchema. Munda waparadzwa. Ivhu riri kuchema, nekuti zviyo zvaparadzwa, waini itsva yaoma, mafuta apera. Varimi vari kunetseka, vashandi vemuminda yemizambiringa vari kuridza mhere, pamusana pegorosi uye pebhari, nekuti mbeu dzemuminda dzaparara. Muzambiringa waoma, muonde waoma. Mupomegranate, muchindwe nemuapuro, miti yese yemumunda yaoma, nekuti mufaro wevanhu wachinja kuvanyadzi. Fekai masaga, mucheme, imi vapristi. Ridzai mere, imi vashumiri vepatari. Pindai mukati, murare makafeka masaga, imi vashumiri vamwari wangu. Nekuti mupiro wezviyo nemupiro wezvinwiwa hazvichaunzwi muimba yamwari wenyu. Zivisai vanhu kuti vatsanye. Shevedzai vanhu kuti vauye kugungano dzvene. Unganidzai vakuru nevagari vese vemunyika. Kuimba yaJehovha Mwari wenyu, muchemere kubatsirwa naJehovha. Mai we zuva riyakani, nekuti zuva raJehovha rava pedyo, uye richauya nekuparadza kunobva kune vemasimba ose. Zvekudya hazvina kubviswa pamberi pedu chaipo here? Uye kupembera nemufaro hazvina kubviswa muimba yaMwari wedu here? Mbeu dzavari kushanda padziri nefoshoro dzavo dzaputana. Matura haasisina chinhu. Tsapi dzaputswa nekuti zviyo zvaoma. Kunyange zvipfuwo zviri kugomera. Mombe dziri kumberereka nekuti hadzina mafuro. Uye makwai ari kurwadziwa. Ndichachema kwamuri haiwa Jehovha. Nekuti moto waparadza mafuro musango, uye rimi remoto rapisa miti yese yesango. Kunyange mhuka dzesango dzinochema kwamuri, nekuti hova dzemvura dzaoma, uye moto waparadza mafuro musango.